Zorwadzwa nekuti ndabva kubasa kwandabira vana vangu vandati vanonge chidzidzisa muchikoro. Nguva yavo ndikaenda kuDare. Ndikasvika vanhu vakandisunga, vakandibata, vakanditota, vakandigarisa mutsoka nguva refu vachiti havasati vane umboo hwekubva kuDare. Nyaya yangu itongwe. Saka akasvike kutanga ndaane nguva yakawanda ndichienda vachingotaura zvimwe chete izvozvo.
Saka manga masherejerwa chiDare radishikwa musi.
Vazoti tidzoke muzuva 11 vachiti vanotarisira kuti vangadai vane chekuti vandipomere chingaite kuti matare azveye kuti vaone kuti nemhosva kana kuti handinazi. Tinodzoka muzuva 11 April kuchinzi ndobva vachange vachizotonga nyaya yangu kana fete yawana chipomerwa pamuraramiro wandinoita kana pakondakti yandakaita.
Iyo nyaya yamuri kuponerwa ndiyechi?
Ndiri kupomerwa nyaya yekutanga yekuti ndinoda kubvisa hurumende nechisimba. Zvichinziwo zvakare kainsaita vanhu kuti vaite mhirizhonga yakaitika mamazuva akapfuura muzuva 14 to 16 February pakaitika mhirizhonga yakaita kuputswa kwezvinhu sekutaura kwavanoita. Saka dziri nyaya mbiri idzodzo ndodzandiri kudemiwa kumatare. Yekutanga yavanoti treason, yechipiri yavari kuti inciting public violence.
Saka vakatanga vakusungai vasati vaona umboo?
Ndakatanga ndikuabhudhagwa ndikambunyikidzwa ndikarohwa ndikapota ndaura yewa ndikazonoshandiwa kumapurisa. Asi nhasho vakuti havana chavanoziva chavangape kuDare kuti ndingatongwe kuti pane mhosva yandakaita here. Hongu vakatanga vandibata vasati vaita tsvakurudzo vasina umboo hwekuti ndingatongwe nemhosva iyi.
Gweta renyu ratichi nenyaya?
Gweta rangu raradza kukashamara rikapa Dare rikanyorisa kuDare kuti tinokumbirawo kuti mhosva ilese chechi ikwanise kuzivisa kuti trial yedu yacho inotanga rini. Kana vakundikana kuti vatiudze kuti trial yemhosva yatinonzi takafara ingatange rini. Nyaya yacho hatichazotenderi kuti tirambe tichinzi tiri parimandi, tirambe tichinzi tinoripota kumapurisa, ndirambe ndichinzi handipane zvimwe zvinhu zvandisingatendegwe nenyaya yekuti ivo havatorina umboo zvachose. Saka vavazivisa Dare kuti ngazvigadziriswe musi wa11 April kuti tizivikanwe tizopinda mutrial rini. Kana vatadza tobviswa panyaya usuku.